Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora, izvo zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamutoli vatora bhajeti ravo kunhengo dzeZANPF chete mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutoli vati bhajeti ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindastry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambura mbira washandi vehurumende ichawedzerwa mubudget iri kubva pamabhiriyoni mana kusvika pamabhiriyoni matanhatu emaRTGS. Vamutuli vatiwo senzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo ye magetsi muzimba uchakwira kubva pa$9.86 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 zvemari yemuno anova masenti matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vamwe vevatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwana rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo umtero wa intermediated money transfer tax vashiti ndio varukita basare kuchinja mari pamusika mtema vanongora nyaya dzeupfumi va persistence kwanyanya vauza Studio 7 kuti budget ravanwera kana kachose asirango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita sokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvobva kuti hongu vamutumi vari kushanda zvakanyanya asi vakatengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kuparamenti ndezvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wava mudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vemuZimbabwe vari kutambudzwa nezvano PF iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende tada kumirira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired major general Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe vano venhengo yeparamende inomirira nyanga noti mudare reparamende. Major General Sanyatwe ndove aitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti presidential guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire presidential guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavaMugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Mothlande kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, Vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma Vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona, asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa yeMothlande Commission. Mothlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandavakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vaSanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa mumiriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
vaSanyatwe havachatungamiriri mauto ndoti nchakakosha ichocho. Asika natata tuwa tunu sanyate, nyairi puchia ndiutu sanyate nga wasa fitamure yao, nga wafe nejara, wa sanyate nga wasa mwe basa. Iyo yae, zale, ae, jume zinamesha, kati yae zina mchatiri. Zina mchatiri, zana rizuzo kuti, vanu wangawari apa. Wano kuna kubapo kuti wasa kutizu iti kwezi, sita iti kakechipiri, docho kutanda. Chechipiri, ndeche kuti icho. Wasanya sawa wala kwa ndi wa moshi. Wasanya sawa wala kupomeru wa moshi. Kumba kwa Amerika, kungawa kwa Britain, kana kungawa kupisa kwa Europe, kana mu Afrika. Kupomeru wa handi kubatwa ne moshi. Unufana watanga wa chuchiso, wabatwa ne moshi. Saka avana konvikisheni wasanya tuwe.
Mwenyewari mbazirejo kubuliswa kwa maisho kwa Vanik Mangwana, vashawara wari parunari muarare na Blessing Zulua Studio 7. Blessing abato onyanzi mwenyazozo matongiriwe nyika uye wari mkuruwe media center wa Ernest Muzengi avati shirikuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo wejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvandingataura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika, asi zvatoitika izvi zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight. Nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi, asi zvinenge zvaramba zvoramba kuitika. Saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka, nyika haisi kuvandudzika. Taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva pakabviswa vamugabe.
Asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamohlande iya, vachiti vanoda nguva uye Amerika inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Zvizhinji zvacho manyepo vari kuda kuzviita kanatingati window dressing pachirungu, zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika, hatisati taona paground chaipo chaipo vandudzo iri kuitika.
Totarisa iko kudyidzana kweZimbabwe neAmerica, izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo?
Kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kucharamba kusina kumira zvakanaka, nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa. Izvowo zviri kunzi neAmerica zvinofanira kugadziriswa. Masecurity sector reform, nyaya dzine chokuita nedzeekonomi kuti ivandudzwe, kuti nyaya dzefu idzi dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka. Ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi, asi vanenge varamba kuzviramba.
Vanga vari vaErnest Muzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMozambique waFilipe Nyusi pamwe nemukuru webato rinopikisa reRenamo vaOsufo Momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda. Vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achipora muguta guru reYemen reAden, uko vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri. Nyika Nyika yasvitsa nhasi gore zvichevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru idzo dzainzi nevebato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yavamunangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaKgalema Mothlande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda kusanganisira kuti vane chekuita nekurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa, izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamhirizhonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMothlande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reMDC vaLuke Tamborinyoka pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vaTamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chatingangotaura ndechekungoti makudonde mamwe asvika vachiti dispensation asiri ngoona kuti umhondi huri ngoenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kungoenderera mberi. Komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvikana nhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja ari wakauraya vanhu, asi kusvika patiri panapana nhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Saunobva wangoona zvese zvaiitika zvainga ingoripoda chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvakuti tiri mhondi.
Vamugadi.
Ndandichifunga kuti pavachataura vaTamborinyoka vachati aiwa, nyika yane gore zvakaitika musi wa 1 August zvaitika vamva vamhanya havo kunobata pakutayo. Komisheni yakati masoja nemapurisa ndiwo akauraya vanhu ofuchi, ipapo vari kurera zvavo nhema. Ndandichifunga kutataurawo musa iwoyo kuti ndandichakwanisa gore isu sebato rinokwidzisa reMDC tagurisa mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvingaiti musi wa 1 August ichikonzerwa nezvinhu zvazvo zvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvazvo zvisina kana namaturo ose zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatifunga kuda vachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa 1 August.
VaTamborinyoka.
Aiwa, ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyeba hamene kuti nyaya yatataura yakafadzwa here iye tafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yaasiri kuda kutaura ndeye kuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pacho nendezvinozivikanwa nemunhu wese kuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutsetse. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutsetse kana tivape mademonstrations anobvunzwa nebumburo remutemo section 59 tinobuda pachena tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati nekuti hatisi cheche wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikontrola mataundi ese, ndosaka vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno, asi mhirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet vakanga vasina kubodeedzerwa neMDC kana navachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti maridzi vacho aifanira kukurumidza kubuda, ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatinangotaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration results. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti ndofunga tafadzwa ari ngofadzwa nekurayiwa kwavanhu haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 ripoti unotonyatsotaura wega, yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara vakakuvadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni yakaendera mberi ichiti vanhu ivava vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asi nanhasi tiringoona nyaya yakangonyarwa kunge musemvura iri kuchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chakusanganira kuitwa Tamborinyoka, nhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarekomendations yati zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. zvinova tatora ripoti oya nayo painterview ino iwoita uchiverenga masections uchisivia mamwe wadi kungovhoverenga marecommendations achoso marecommendations imomo matamburino muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda richinokurudzira vana kuti hande tinodefenda vhoti yedu kana wapedza kuvhota pindai masits vaditi vanga vasingataurere mashoko iwayo vachitaura kuti muchaita violence
kana
haisi mhomho
I was able to get a lot of people.
Chandirikutaura ndechekungoti chete vamunanga kwanga vato responsibility ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu zvese zvekutaurwa natafadzwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vashamisa vanoenda kuchurch vashamisa ndipasa vashamisa
Avanga vari vanongura zvematongero enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi anzwa zvakare kubva kumutevedzero wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLuke Tamborinyoka. Vaviri ava vanga vari parunhare vari muHarare. Chirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muWashington DC. Zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki 42 kubva pavano mazana manomwe vakabva kuAfrica. Chirongwa ichi icho chaizikanwa nerekuti Young African Leaders Initiative chakatangwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Nasi tatsikwa na muzvare Samantha Siwanda avakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara. Tinokutambira nemufaro muzvare Siwanda.
Aiwa maita henyu.
Muzvare Siwanda, mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Sangano re Signs of Hope rakavambwa muswa mugore ra 2014. Isusu tinorwira kodzero dzevakaremara. Saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa mairano nezvekuremara, and then tichipawo futi information tinoshedza vanhu vari muutungamiri wenyika. Last time tange tina mea akambouya, even macounselors anouya veUNICEF vanouya kuzoti vape vakaremara information, nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani, vamwe havaoni, vanoshandisa braille. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbo interpretwa kana kumboitwa sei. Saka tinovashedza kuti tizovapa information. Uye tinopa mascholarship sevana. So far tiri kubhadharira vana 10 vane vari deaf kana kuti vasinganzwe. Ndio vatinobhadharira. Uye tinoita zvemalibrary. Tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara.
Ndokubatai murumo. Toita fast forward time America muri muchirongwa che Mandela Washington Fellowship. Chii chakaita kuti muzosvika kuno?
chakaita kuti ndisvike kuno it was just yange iri application. Saka unongo apply unotaura basa raunoita and then you go through the selection process. Saka takaita izvozvo kuZimbabwe vaida 42. Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko saka vaida 42 chet. Saka ndizvo zvakaita kuti ndizopinda
muchirongwa. Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware, ndiri ku State of Delaware, University of Delaware, ndokwandandiri.
Zviye zvamakadzidza ikoko?
Ah, takadzidza zvakawanda leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvokuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingakoni. Semutungamiriri unofanirwa kucomplimentwa nevamwe vanhu, handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kurikidza nechirongwa ichi. Kuti chii chandinonyatsokona. Saka vakati chuzira zvinhu 5 zvaunonyatsokona. And then kana wakuchuza ma teams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde, vanondi complimenta inini zvandisingakoni. Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo. Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti anditsigire.
Tinoona uchirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi. Chapera nhasi makudzokera kumusha zvii zvamuri kutakura
zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuwo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yaka investwa matiri kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kuti wo nesuwo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungoti ndakaona kuzoona chete.
Ehe. Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Suwanda vakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mu Studio 7. Taita rombora kanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari va Robson Chere vanove Secretary General kana munyore mukuru wesangano revarairidzire Atuz Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. To gamuchirai muchirongo vachere.
Ndinotenda kuona.
Taurisai vachere muda kuti vatereri vandirovere kuti vachere mavapei.
Aiwa ndinotenda vakanemirira
kuva pachirongwa. Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reAtuz. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wescience tiuyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndaka applyawo process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kuma interview ndikazokwanisawo kuselectwa pa final list ye 142 vakauya kuno. Saka ndakauya ndichinyanyofokasa nezveeducation.
Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana university kana vapi vamaishanda navo?
Ndasvika muno ndakaenda kuKansas State ndiri pauniversity yeKansas State University ndokwananga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii nekuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti ah kuma takabatwa zvakanaka takadya kwatatiri vachere vari kutakurei.
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya dzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudira zvikuru panyaya development. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo. Urenge uriko kuzvikoro hwaro unoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndozvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakura kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana siyana. Tine nzvimbo dzakaita sana Matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiva vachere nguva yaita diki. Asi tinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Guruko tarose mari wamtule ngube nasiva parura urongwa wekuwezira mari shashandiswa neurumende. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuwenika yane mufaro ndini wenyu jonga kandemire ndiri mu Washington DC ndukusia mina ntungamili nkomo.
Soko isika atisenda bako VOA Ndebele.